Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikunguru 12 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kubvira nekubvira. Tinoendesa zvatinoziva izvi vanototambira dzimwe nguva zvinototambirwa nemunyori mukuru executive secretary takambozvipawo vasalamao tikambozvipawo vasitagomena checks
masangano akazvimirira oga munyika dziri kuchamhembe kweafrica oronga kuita musangano wepagore unoitwa kumucheto weSADC summit Crisis in Zimbabwe Coalition inoti kuvaka Robert Mugabe University kutyora bumbiro remutemo wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano akazvimirira oga kunyika dziri kuchamhembe kweAfrica atanga gadziriro yemisangano inoitwa kumicheto wemisangano mukuru unoitwa pagore neSADC weSADC summit uyo uri kuitirwa kuSouth Africa. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma ndivo vari kutarisirwa kutora chigaro chekuvasa chigaro wenyika dzemuSADC kubva kuna mambo Muswati wechitatu vekuSwaziland. SADC iri kuita musangano wayo wepagore weSummit kuPretoria, South Africa, musi wa 19 na 20 mwedzi uno. Asi musangano uyu usati waitwa, masangano akazvimirira oga, anoti achange achiitawo misangano yavo. Kuti tinzwe zvizere, tabata nyanzvi mnyadzi zvematongerwo enyika, vachishandawo nemasangano akasiyana-siyana, vaJoy Mabenge.
Pane zvinhu zviviri zvinoitika kana musangano weSADC uchiuya. Pane musangano wekutanga unonziwo weSADC Civil Society Forum unoitwa nepoka rinonziro SADC NGO mbatanidzwa wemapoka anomiririra mapoka anoshanda akazvimirira ega munyika dzose dzemuSADC. Kozoitawo zvakare avo vandinonyanya kushanda navo vanenge vachisangana vari vanhu vatingachiwo pachirungu vanonzi grassroots kana kuti masocial movement vanenge vachishanda neuwandu uyezve vari vanhu vanonyanya ku ngevachinzi ava vanhuwo zvavo ava vanhu vasina kana zvavainazvo asi varivo vanhu vakakosha pasi rose. Musangano iwoyo unoitwa wakabatwa neinonzi Southern Africa People's Solidarity Network SASN uchiitwa uchinzi SADC People's Summit. Saka musangano iwoyo uchaitwa kubva musi wa 16 kusvikira musi wa 18 August watakatarisa zvondo ratakatarisa iri. Musangano iwoyo unounza vanhu vanogona kusvika ivo chiuru kana kuti kudaridza churu vachitaura nezvavanofungidzira kuti vakuru venyika vatungamiri venyika vanofanira kunge vachitarisa. Izvi zvinosanganisa kutambura nhamo, izvi zvichisanganisirawo zvakare kuvandudzwa kwemamiriro ekunze yatingati climate change. Zvozoenda zvakare zvichinopinda munyaya dzematongerwo enyika kuti nyika dzedu muSADC muno dziri kutongwa sei. Apa tete takanyanya kutarisana nenyika dzakafanana neZimbabwe, Zambia, Lesotho, Swaziland, Mozambique ne Democratic Republic of Congo kusanganisirawo neAngola uko kwatiri kufungidzira kana kuti kwatiri kuona vatongi veikoko vachiratidza kuti vari kusumuka nekuenda mberi nekutema nekutonga netemo.
Asi zvamunozeya imi zvinozoendawo here kuvatungamiri venyika dzemuSADC?
Munoona vaZulu kubvira nekubvira chokwadi chiripo ndechekuti kubvira nekubvira tinoendesa zvatinoziva izvi vanototambira dzimwe nguva zvinototambirwa nemunyori mukuru executive secretary takambozvipawo vasalamao tikambozvipawo vasitagomena checks. Asi kuti titi vanoteerera hatingazozivi kuti vanoteerera, kuti titi vanoita zvatinenge tavati vaiti hatingazozivi kuti vangati hatingazozivi kuti vanoita here. Asi isu sevanhu hatiregi kuramba tichisunda, hatiregi kuramba tichiisa pressure.
vajoi mabenge vanoshanda nemasangano akasiyana siyana akazvimirira kunyika dzekuchamhembe kweAfrica vanga vari parunare muJohannesburg South Africa. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti danho rakatorwa nedare remakurukota ehurumende rekutenda kupa mhuri yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora kuvaka University Robert Mugabe University kumaZoe kutyora bombero remutemo wenyika. Sangano iri rakurudzira dare reparamende kuti ripindire rimise vakwa kwe university iyi. Mukuze ya nyaya iyi, tabata vakafano bata chigaro chemkuru we Crisis in Zimbabwe Coalition, Muzvare Pamela Kadao.
Isa jiki sara nukutu nukunga kuti ma priorities the government. Ana chikuita ni wana we Zimbabwe. Maria waruku shandisa iyi, mari inenge ichibadarwa ni wana we Zimbabwe. Yawani kwa chikontributa towards state. Ende tikuona kuti government yeZimbabwe yakonzerwa kuita zvinhu zvakawanda zvinoburikidza kuwanikidzwa kwekodzero yakafanana nekodzero, kodzero dzedzidzo, kodzero dzeaccess to health, access to shelter. But hurumende inotarudza kuti zviri pamwoyo pavo ndezvekuti vange vachivaka university.
Imi muri kukurudzirawo kuti dare reparamende ripindire kuti rione kuti mutemo wenyika hausi kutyorwa, asi vamwe vanotya dare reparamende racho rinenge risina meno. Munoona richikwanisa here kuti rizei nyaya yakadai?
Hongu sangana reparamende zvamataura kuti rinenge risina meno kuburikidza nokuti mamembers of parliament mazhinji arimo e2/3 majority anenge achibvawo kuikoko kuzano PF, and uyezve vanenge vachinge vachisupporta decision yange yaitwa necabinet. But tinoona kuti dare reparamende imomomo kunezve vatungamiriri vanobva kumapato kuMDC nevamwe vakazvimirira vega. Uyezve tangachida kuvayeuchidza kuti ivo idonzo ravo sezvo varibve vari vatungamiriri vevanhu kubva constituents vavo, kuti basa ravo ndorokunge vachicherechedza, kubasa ravo ndorokunge vachitarisa kuti kodzero dzevana veZimbabwe dziri kucherechedzwa here kuburikidza zvakafanana nemari yetax kubhadharwa nevana veZimbabwe.
Vakavanobata chigaro chemukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition, Muzvare Memory Pamela Kadau, vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara nezvekunetsana kuripo pakati peZimbabwe nebhanga guru rinokweretesa nyika pasi rose reWorld Bank nezvechirongwa cheCommand Agriculture chakaparurwa nehurumende yeZimbabwe. World Bank inoti chirongwa ichi chiri kusiya Zimbabwe iri muzvikwereti nekudaro chinofanira kumiswa. Asi hurumende inoti haisi kuzodududza nekuti chirongwa ichi chiri kuzadza matura. Tabata Dr. Chitambara kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
I think inyaya yekuti Command Agriculture inonge inobhadharwa sei, nyaya yefinancing yeCommand Agriculture, I think ndonyaya yanga isina kunyatsa kujekeswa nehurumende. Saka maondo rangu inini ndo pari kubva kusafanana kwepfungwa, because the way Command Agriculture is being financed zvichaita kuti hurumende isare ine a big financial deficit or fiscal deficit. Saka I think ndo pari kubva makakatanwa aripo ekuti deficit iyoyiyi inopedzisa yakuzoita kuti even chikwereti chedu chinge chichikwira. Nekuti takaita deficit ma expenditure akanyanya kuwanda, marevenue edu asiri kukwira, zvakureva kuti taane gap iroro rine zvida kuzofinanswa. Kazhinji tatichirifinanza nenyaya yekukwereta kumabhanga tichishuwana matreasury bills. Izvozvo ndo zviri kunzi neWorld Bank hazvi, uye maonero edu isusu zvinenge zvisiri sustainable, nekuti maakuita kuti chikwereti chenyika chirambe chichikura.
kwa hivyo ndo pane dambu zivyo papo
asika urumendi ilikuta apana kumwe kungawani kwe mari nevarimi nekudaro iyo ikasapindira vanhu vanofanya nzara kazozo guma zoita kuti inge ichitenga zvakare chikafu ichikunze kwenyika zvoita kuti upfumi urambe uchindengendeka
I think chinenge chakakosha ndechekuda kuona kuti cost yatinoti kuti cost benefit analysis nekuti kana muri kutenga chibage kuma farmers say ine $390 per ton then ku ari kuimporta kana ngatiti chibage on average mu region chibage chiri kuma $270-$250 saka dzimwe nguva munotozoona kuti kunge muri kutenga kunze kwenyika kunogona kutozochipa pane chibage chinenge chichiproduswa muZimbabwe saka think ndo imwe nyaya yangaitwa ne World Bank kuti ngapa itwe cost benefit analysis yekuona kuti command agriculture iri sustainable here tichienzanisa nematrends especially kumutengo wechibage pa global market kana pa even pa mu region kuti dzimwe nyika chibage chiri kuita mari dzimwe nyika chibage on average achikupfuura $300 but isusu chibage chedu chiri pa $490 saka makana mawo kuita cost benefit analysis munogona kuzoona kuti zvaitozochipa kunge muri kutenga kunze kwenyika than chibage chamuri kunge muchiproducer munyika saka I think ndo nyaya dziri kungotaurirwa idzodzo dzinezida kunzi pfungwa idzodzo dzionekwewo pawe neconsensus policy nekuona kuti no toita sei kuti mitengo yedu iwe effective uye kuti tipowo maincentives kumafarmers ari kuproducer chibage
nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nava Trevor Saruaka vanomirira Mutasa Central mudare reparamende vari nhengo yeMDCT vaSaruaka nevamwe vanasawira vavo vakaita chipatapata kuunganidza mari yekutenga midziyo yakaita sezvigaro nematebhuru evadzidzi ainge atorwa nechikonzi chedare pachikoro cheSamaringa kwaMutasa kwakare Tatanga nekubvunza vaSaruaka kuti chii chakaitika.
Chikoro chinonzi Samaringa Primary School mudunhu rekwaMutasa muMutasa Central Ward 10 ndokwakaitika zvinhu izvi. Mushure mekunge paita kusawirana pakati pemudzibaya aimboshanda semunyori pachikoro clerk akazorekedza basa mugore ra2018 saka mari dzake dzemuhoro dzanganake dzasauyasa ku padzo rwa zvinomu kutsa tobva enda kumatare zvikatora nguva nyaya iri kumatare kusvikira apiwa mukana wekuti apiwe mari yake nechikoro chikoro chakabarwa chine mhosva yekusa badhara zvakakwana kana kuti chikoro chacho chisiri kubhadhara mari iya haikoti yakazopa mukana wekuti akwanise kutsvaga zvaanobata pachikoro kuti aunganidze mari yake ndodambudziko rakazoitika
saka mushandi uyu anga achida mari uye muridzi wechikoro ichi ndiani ikanzuru kana kuti hurumende
mari aidikana apa inosvika ku14,000 blessing imari inonzi yakaungana mukati nemakore mashanu kubva muna 2008 to 2013 pakambonge paine mabhera cheki kupinda muinclusive government yakazounza maUS dollar saka ndo pakaungana mari iyoyo chikoro ichi ndeche Anglican Diocese of Manicaland saka ndo varidzi vechikoro ndeche chechi chakambenge chiri chekanzuru asi chakazotambirwa kuchechi
tiri kunzwa kuti imi makabatanawo nevamwe kuti muedze kuti mutenge midziyo iyi idzoserwe pachikoro apa zvakafamba sei uye makwanisa here kuunganidza mari yese iri kudiwa kuti mutenge midziyo yacho
ya blessing pakaitika nyaya iyi takashungurudzika zvakanyanya tikamboedza kumhanya kumapurisa tichiti umwe musi vanhu vangavaya kunotora midziyo iyo vangava vachityora mutemo nekuti maitikira zvazvaitwa vazvaitwa zvine ukasha vana vachibvutirwa madeski tichinge tichiona kunge maybe kodzero dzevana dzakange dzachikorwa ipapo takabata futi magweta tichida kupiwa pfungwa dzekuti yaikwanisa here kuti tisvitse nyaya yekumatare constitutional court tichimisikidza nhau yekuti kodzero dzevana dzachikorwa asi takazorakidzwa kuti mushandi uyu anga ateedzera nzira dzese dziri mumutemo ndopo takazoona kuti sevanhu vanobva ikoko tatadiki tapinda muhomwe kanzatu kanzatu tikwanise kukurumidza kuunganidza midziyo asi muushire mekunge taongorora zvakare mitengo yemidziyo takaona kuti kuti titenge fenicha yechikoro chese paitodikana mari inosvika 20,000 asi iyo midziyo iyoyo yakabvutwa zvechisimba taiziva zvakare kuti yaida kuzonohokishiniwa saka takarayirwa kuti nevamwe kuti mukaenda kuaukishini munogona kutenga midziyo iyoyo nemari yakaderera zvakazoita kuti tiite chipatapata kutsvaga mudzi shamwari vanhu vakadzidza pasamarenga ipapo nekungoshambadzawo soko racho kune madzisawira akawanda zvinofara blessing kuti ndikuzivise kuti urongwa uyu hwakaita kuti vanhu vanopfuura 112 vanobva munzvimbo yevasamarenga ikoko kusanganisira nevamwe vatakadzidza navo kwana tsambe vakabatikana nazvo vakatanga kutumira mari atumira $10 atumira $20 atumira dhora atumira $2 tikaunganidza mari yaikwana kuita 2,900 ndiyo mari yataanayo izvozvo asi takakwanisa kuti musi wa4 ndo pakaitwa auction takakwanisa kunobhidha tikatobva takwanisa kutenga midziyo iya saka midziyo yamumaoko mesamaringa Old Students Association
vatreva saruaka vanomirira mutasa central mudare reparamende vanga vari parunare kwamutasa kwakare makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 909 am 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pashortwave yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Nhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndina kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chechidiki changa chiri pachirongwa cheMandela Washington Fellowship. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti chirongwa ichi chakavafambira sei.
Terangu ndinoitwa muzvare Grace Chirumanzu. Chirongwa cheyali ndakachifarira zvakanyanya nekuti chakandibatsira kuti ndisangane nevanhu vakasiyana siyana vemunyika dzemuAfrica vanhu vanobva mumakaucha akasiyana siyana mundudzi dzakasiyana vanotaura mutauro yakasiyana ende zvakandibetsera kuti ndikwanise kuzvitarisa mukati mandiri kuti ndionewo kuziva kuti anonzi Grace Chirumanzu ndiani nekuti dzimwe nguva unenge uchifunga kuti unozviziva asi uchinge wasangana nevamwe vanhu vakasiyana siyana unokwanisa kudzidza zvakawanda pamusoro pevanhu ivavo nekudzidza zvakawanda pamusoro pako zvakare
Ungati wewe munhu akabvunza kuti zvii zvawakadzidza iko kuno uyezve wanga uri kucollege kupi zvauchaenda unopakurirawo vamwe kumusha nyanya madzimai vechidiki sewe
chandakanyanyisa kudzidza kushandisa technology kuti tibatsiridze kusandura upenyu hwedu mukati menyika yeAfrica ndakadzidza kushandisa madrones zvinhu zvandaiziva but ndaiziva kushandisa dai kukavha muchato titora mapicture but ndakakwanisa kuziva kuti kuRwanda vanoshandisa madrones kutransport blood kune vanhu vanenge vari muzvipatara saka zvinhu zvandinoziva kuti munyika yedu yeZimbabwe kushandisa madrones zvinhu zvekuti munokwanisa kuapplya kuti mupuwe mvumo saka inini ndapuwa manyukunyuku yekuti ndikwanise kutedzera mitemo iyoyo kuti ndiapplye kuti ndikwanise kushandisa drone kuti ndikurudzire vanhukadzi kuti vakwanise kunge vachive involved munyaya dzemutambo kozi inini ndinoshanda munyaya dzesports dzevakadzi saka ndine shungu dzekuti ndinge ndichiratidza zviri kuita vanhukadzi vakasipanana na kesi Coventry ana Helen Sinclair kunishivaratidza zvakasiyana siyana wokushandisa madrones uye nemakamera akasiyana siyana
iko kuno kuwanga wakanyanyawo simbira nezvidzidzo zvipi
ndanga ndiri muzvidzidzo zvekumbato wemaoko izvo business and entrepreneurship saka tanga tichikurudzirwa kunzi vanhu vatema tinofanira kunge tichishandisawo maoko edu kunge tichitangawo mabhizimusi akasiyana siyana nekuti tajaira kuona varungu variwo vana muzvina bhizimisi isu tichingoapplya kuti tiite kuvashandira saka taachikurudzirwa kunzi tive tinoitawo shungu dzekutanga makambani edu tichinge tichiwanikwa tichapinzawo vamwe vedu vechitema mabasa
chimbotipawo nhoroondo yeupenyu hwako vamwe vangazozvigone here zvawaita izvi
zvandakaita izvi ndinovimba zvinoitika nekuti ndakatarisa nhoroondo yeupenyu hwangu ndiri munhu wekuti ndakakura mumhuri yanga isina zvakawanda zvinoshamisira ini mhuri yaiita zvokutamburira zvinhu kuti zvizviwane mai nababa vangu vaenda kunosevenza kusouth africa vachinotengesa madhoiri kuti tiwane school fees TVs ndogara nchiudza vanhu kuti pa holiday pega pega taitengerwa kala TV ataingona pa holiday jete kana zvikoro zvavhurwa taizova kuti ichatengeswa kuti tiwanwe school fees saka upenyu hwangu hwanga huri upenyu hweshungu baba vangu vakashaya zvavo gore rakapera asi munhu aive neshungu yekuti vana vavo vange vakadzidza saka vaigara vakatidzidzisa chikoro ndiri grade 1 ndakadzidza wedi rekuti excitement ndakaziva kuti rinoreva mufaro wakanyanya zvikuru saka zvinhu zvandaidzidziswa nababa vangu kubvira ndichiri mudiki tichirarama tiri kuGlenview kunzvimbo yekuti hakuna vanhu vakapfuma zvizhinji saka ndinotarisira kuti vasikana vakakura makurira andakaita vanokwanisawo kuti vagone kuita zviroto zvakakura zvavanokwanisa kuzonge vachizvirarama
tinoona zvekuti muri imo muno makawanikwa imi muchiita mitambo takakuonai panga pachinzi Yali's Got Talent muchitamba chaizvo muchitamba kuchimbo chaSelma chekuti hangasa makatambirwa sei nevamwe venyu
ndakafara chaizvo kuona vanhu vachifarira mutambiro watakaita ndakatarisa vanhu vakauya kuno kuYali pane vane zvipo zvekutaura pane vamwe vane zvipo zvekuita mapoem vamwe vane zvipo zvekutaura mashoko chaizvo asi inini dzimwe nguva ndinoona sendisina chipo chekutaura pavanhu vazhinji saka dzimwe nguva kana uchikwanisa kunge uchiita mitambo kutamba chaiko kunogona kuratidza mufaro wako kutamba chaiko kunogona kuratidza shungu dzako neleadership yako saka ndinoona vanhu vakazvifarira chaizvo kuti takakwanisa kutamba kuchimbo chaSelma vanhu vakazvitambira zvakadaro
mune mhuri here kumusha uyezve vakati nekuya kwamakaita kuno
ndine vana vaviri Sasha natungamira ishe vari makore mwane 6 mwane 5 inini ndokwanisa kuteverwa paFacebook Starang Grace Chirumanzu kana paTwitter at Grace Zimbabwe
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Grace Chirumanzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
Tinotenda Marvelous iko zvinotochenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedambudziko rinonzi rakatarisana neimwe mhuri. Iri kubuhera iyo inonzi iri kutakwa nematombo ayo asiri kuzivikanwa kunzi ari kukandwa achibvepi uye matombo aya anonzi anenge achipisa semoto muhurukuru yedu tine munyori anoona nezvedzidzo muboka rezinata sekuru Prince Mutandi Sibanda tinogamuchira nemufaro pastudio 7 sekuru Sibanda
makadii zvenyu vatereri
aiva vatereri ndovimba vapenyu chose Sekuru Sibanda nhasi nyaya tiri kukurukura inyaya iri kusiririsa yakaitika kana kuti iri kuitika mubhoera umu matonza kuti kune mhuri yakatotiza musha nenyaya yekuti vari kungokandirwa matombo anenge achipisa semoto hapana anoziva kuti ari kubva kupi matombo iwayo ari kuparadza misha nekukuwadza vanhu tichitarisa chiitiko chakadai Sekuru Sibanda chii chine chichiitika
zvinenge zvichiitika panoratidza kuti panofanira kunge pane ushereketwa unenge wakaitwa saungawo kubata mishonga yakaipa inenge yopanduka zvokuti zvinogona kuita kana ungave mweyawo kana wechikwambo chekuti varenge vakanganisa mukodzi acho chovhiringidza chaakuchiburitsa zvese izvozvo chaakumhanyisa vanhu vese pamburi saka isu tinoona ari mabasa eushereketi kupandukirwa kutsika dzedu dzechivanhu tichiona mashiripita akaita saiwayo
hazvigonewo here kuti muvengi anokutumira zvinhu zvakadaro sekuru ndanzwa muchiti panogona kunge paine vakabata mishonga kana kuita zvimwe zvakadaro vemhuri iyoyo ko vavengi havagone here kutumirawo zvinhu zvakadai
vavengi vanogona kutumira kuti zvimwe kwokuti kana zvivanda zvinogona kuti zvikande matombo zvinotoanza kuti zvinoita izvozvo kana zvidhoma zviya zvinokwanisa kutumwa vavengi varipo imwe nzira futi yekuti vengi anogonawo zviita vamwe vanotumira mhene vanhu vachitumira zvavaringe vachii asi tinozviona zviri kudivi rekuti kukandwa kwematombo zvakada kufanana nezvinhu zviya zvatoti zvivanda zvivanda zvindodo zvinosaduka saduka zvinogona kuita matombo zvinogona kuita kana chikochi ndoma itiwa zvinoita mutsika dzevaroyi vanenge vachishiri
saka dambudziko ringagadziriswa sei kumhuri dzinenge dzatarisana naro kuti dzinge dzichigadzikana
dambudziko iri ndoona kuti rinotogadzirwa ne chivanhu ichi saka chinoda kuti chiongororwe todaira kuti kwedu isusu izvezvi ata ndiwo maataramo avanogadzira akaita saiwani zvekuti vanokwanisa kubatsirika pada kuti patsvakwe kuti mhepo yacho ina iri kumbobva rekupi panotanga bagwa zvivanhu anotanga aitwa matare ndiwo madambudziko anogadzirwa nematare iwayo anotanga avhenekwa kuti pakamira sei kuti chii chiri kuita kuti mhepo iyi zvakaitika pane kutsaudzire here pane pakakanganiswa here
Sekuru zibanda mazuwa ano kwanawo vanatsika mutanda vari kubatsirawo zvakare nekuchenesa misha nezvimwe zvakadaro mungavakurudzira here kuti vanga vachipindawo zvakare kubatsira mhuri
vanatsika mutanda tingati variko vanhu ivavo tinadzo nhengo dzetsika mutanda asi iri semhuri isu tinoti kana kwedu kuzinata ofisi tine marefa ekutano vanozokupuwa kana vanhu vatatu kasi tino vanhu vanofanira kuti vashandi matara aya vanofanira kunge vari vanhu vanovheneka vanoona kuti vasingavheneki havangakwanisi kuisimudza
vamwe vanongoti nyaya dzakadai dzinongonangana nehuroi nezvimwe zvakadaro asi zviitiko here zvinogona kungoitikawo
izvizvi zvinogona kune zvinowanikwa kwokutiwo pamwe zvizvi zvinenge zviri zvepasi zvokuti asi matosi pavanotowanzi matombo anenge achipisa izvi zvingagone kuvei zviri zvepasi yazvo asi zvevaroi zviriko nekuti zviri kurova vemhuri ava sei zviri kudanga imba yachona zvichidanga vanhu ivavo zvadii kurova dunhure taiziva kuti pamwe ndezvamwari kacho
aiwa maita sekuru sibanda tinodavira kuti kana mhuri yakanga isati yavana rubatsiro kusvika pari nhasi vanogona kunge vachinzwawo zvamataura pamwe vanokwanisa kutsvaga rubatsiro vachibatsirika tinotenda sekuru sibanda
aiwa mosara zvakanaka
manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo muboka rezinata Sekuru Prince Mutandi Sibanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai maoko a Blessing Zulu
tinotenda Jonga tisati tavhara chirongwa chedu regai timbonzwa kambo kanonzi Butterball kubva kuna Titan
WhatsApp yana lako ukavunzana kunjanga konge pothole not today you're standing on the crossroads you can change your life it's time that I make it right una anza kwenza ingozidaze uberengo amunkaze zitandane zitandane
nako kambo Butterball kubva kuna Titan tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare Masangano akazvimirira oga ogadzirira kuita musangano kumucheto wemusangano unoitwa pagore roga roga neSADC uri kuitirwa kuSouth Africa mwedzi uno sangano Red Crisis in Zimbabwe Coalition rinoti kuvaka Robert Mugabe University kuchikora bumbiro remutemo wenyika uye dare reparamende rinofanira kuona kuti izvi zvamiswa Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoemba kuti muchange minesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com aiwa hama wadiwa totenda toonana zvakare mangwana anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele